Makisa. Chamisa oye. Chamisa oye.
Vachamisa vakati madzishe hafaniri kumanikidza vanhu kuti vatsigire ZANU-PF vachiti basa remadzishe nderekuona kuti tsika nemagariro evanhu zvachengetedzwa murunyararo.
Vatongi vanoti timbo mugosi, vatungamiri vanoteerera izvi renyu nezano renyu. Ndochokutanga. Chechipiri, kuda kugadzirisa nyaya dzematongerwo ematunhu. Hatichadi kuti madzishe agadzwe negavhumendi kana nemapoliticheni. Madzishe ngaabviswe munyaya dzepolitiki. Agadze nemadzinza awo nokuenderana nemadzinza. Kwete kuti unozi chombo unobva kumalawi unodawo kuzogadza ishe. Uri kubvisa ushe kuunashe nokuti hausi munhu weikoko. Chisa mama chisa. Kukula. Vana vamukangani madzishe edu, vana vamazungunye madzishe edu, mukoma wangu marozwa pamusoro apo madzishe edu. Toda kuti adzorerwe ushe. Ushe hunorova kuti shenga wose mananga hapana risina mhodzi. Kwete kuti ishe unge wakarerekera kubato. Toda kubvisa madzishe muhapwa dzebato. Toda kubvisa madzishe kuti vabve mujoke reurando hwebato. Madzishe anga akamira ari pamusoro uchitungamirira veMDC, uchitungamirira veZANU-PF. Kana uri ishe tokupa mari inoenderana nekuti uri ishe, tokupa guta ramambo, tokuvakirawo zvinhu zvoita zvakanaka. Toendawo nekumasabhuku edu nokuti vanotungamirira tovapa chauviri kwete ma$25 avari kupuwa. Ungapa sabhuku $25 inoti pakirango yapera. Chisa mama chisa. Kukula. So tiri kugadzira matongerwo emaruwa. Tiri kuchinja matongerwo emaruwa. Toda zvekushandura nyaya yekuti vanhu vanogara sei mumaruwa. Nokuti rural development is going to be our agenda. Asi tinoigadzira sei? Toda kubatanidza ishe sabhuku na district commissioner wedistrict yega yega. Vanoona kuti vanhu vakagara sei. Kunogara kuchifudzwa mombe ngakuiswe mombe. Kunofudzirwa mombe ngakusaendeswa kuchinogariswa vanhu. Kunoendawo kuti kuitwe zvemvura kwaitwa zvemvura. Vanhu vorongwa pavanogara mvura ichikurongwa vanhu vachitarisa nyaya dzenhoroondo dzemadzitateguru avo. Muchakanganwa munyika yenaka umu. Dzanga muna Semukemba nyika inenge yarirwa shuga. Vamutauro yekudai. Madzimai zviso zvichashanduka izvi.
Vashamisa vakati vakapinda panyanga hurumende yavo icharemekedza madzishe uye ichaita kuti upenyu hwavo huve nani asi isingavashandisi mune zvematongerwo enyika. Vakati hurumende yavo ichasimudzira mabasa ekudiriro maruwa zvinozoita kuti vanhu vawane magariro ane chiremera.
Nyaya yekuti kana tichipa zvinhu zvinobva kuhurumende hazvifani kupuhwa nebato, hazvifani kunyorwa kadhi remusangano. Ngazvipuhwe munhu anokodzera, angava ari chembere dzedu dzinopuhwa kana kuti vakakodzera ngavapuhwe. Ipapa ndichipinda muna September mutemo wekutanga wandoda kutsveta chembere dzedu dzese 6 years, 5 years nepamusoro ngaapuhwe mukoro wake wokuti anga achiguta. Sei ndichidaro tinozoona kuti vazhinji vari kunosvika vanonzi iwe hauwani chikafu nokuti uri webato rakati.
Vachitaura pamusangano uyu, sazvigaro vechidiki muMDCT vaHepimore Chidziva vakakurudzira vechidiki kuti vasaite mhirizhonga uye vachengetedze vakuru vari kushungudzwa neZANU-PF kushandisa madzishe.
Ndinoda kuti nditi kwamuri imi vechidiki vari pano, ndimi munochengetedza vabereki, ndimi munochengetedza macommunities amunogara. Haikonai kurega zvinhu zviri kunze kwemitemo zvichiitwa munzvimbo yamunogara. Kana chikafu chikauya chigoyewa munzvimbo ipi yaunogara, ita chokwadi, meka shuwa kuti chikafu chapiwa munhu wese. Handidi kudzoka ini kuzokuti ita chakati, asi ndati make sure kuti chikafu chapiwa munhu wese. Tiri kunzwanana here vechidiki? Ikomandi yandiri kutaura pano kuti panouya pachiitwa zvekugwawa chikafu, wechidiki haigona kurara. Make sure kuti zvadii? Zvafambiswa nemazvo. Chinjaiwe. Maitira kwayo. Hezvoko. Ino nzvimbo yebhikicha inozikamwa nenyaya dzevhaiorendi yakaitwa nebato reZANU-PF zvakanyanya. Asi ndoda kuti ndikuvimbisei kuti musarudzo dzatakuenda, sarudzo dzatatarisana nadzo, imi tiregai kutya. Nekuti iye zvino kuneni Comrade Bondo, komanda wechidiki removement for democratic change.
Vashamisa vakashoropodza hurumende yeZambia vachiti yakatadza kuisa budiriro mumaruwa kubva kunyika ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980 izvo zviri kuita kuti vanhu vatambure mukurarama. Vakatora mukana uyu kuvimbisa mhomho yevanhu vemavhingo yaive pamusangano uyu kuti hurumende yavo ichagadzisa migwagwa, zvipatara, zvikoro uye kuumba nzvimbo dzinowanisa vagari vekumaruwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Kanzi Maramba.